akamatambira ma results ema elections akaitika ikiche NCA tinobudikana nema results atakawana ma results atakawana anotaridza pati iri kukura nekuti patakapinda muna 2018 muwadhi iroreri takaita mavhoti anosvika 90 so izvezvizvi takaita mavhoti anoita 127 asi vanhu vanga vachivhota vanga vari vashoma kune vanhu vakavhota muna 2018 asi ndichitaura ndakangomirira maelection generally takaona zvimwe zvinhu zvaiitika ikoko zvinoita kutiti teda mamwe maelectoral reform atakatoendesa sepolas electoral reform yatakaita sepolas yaiiaee reform yekuti vanhu vasaita zvekuti handigoni kunyora vokatsirwa vanhu vakavhota apa vachinzi vaiti havagoni kunyora vanhu vanotozikana kuti vanogona kunyora asi mutemo uripo ipapo hauna zvinhu zvakakwana zvekuti munhu asauya achinyepa uye achibatsirwa ne munhu anenge achitogona anenge achiti nhasi oti handigoni kunyora mangwana anenge achitobatsirawo mwari kuti handigoni kunyora zvinhu zvakadaro izvozvozvo saka ndobva pakaona zvanga zvisina aka ini zvinofanira kuti tinyatsopusha kuti paite electoral
asika nyaya yepolite kubva zvayaumbwa pachitaurwa nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo panenge pasina kachatichanyatsobuda muzvinafundo tichitarisa kuti sarudzo dzasvika padhuze
zvakatobuda kupolite kwacho takatopedza wani kuita masuggestions handichiziva kuti vateereri nemi vekustudio 7 vevoa makaona here pepa rakasainwa nemapolitical parties ese ari mupolite achitenderana nezvinhu 16 zvatiri kuti izvi zviitwe izvo zvinogadziriswa saka izvi takatokana tikazoimisa kuhurumende saka polad yakapikutamirira izvezvizvi kuti hurumende ichitora zvinhu zvainoti izviri kwatambira izvi haisi kutambira asi kutandirana kwatakaita navo vaitiwo by panopera september apa tinenge taane zvinhu zvinhu zvavanenge vazoti election law.